Vachitaura neStudio 7, amai Rhoda Mangoma vanogara kutanda kumashonaland central vanoti kunyange zvazvo zvimwe zvirwere zvichidzidziswa vanhu chirwere chegomarara kumamisha hachinyatsoshambadzwa vakati ishuviro yavo yekuti vanhukadzi vekumaruwa vadzidziswe nezvechirwere ichi
zvekenza isati tavaona vanhu vanoya kuchitaura izvozvo kwedu kutanda kuna takaona vari kuuya vachitiwo vanorapa zvirwere zvese asi kenza hapana
Muzvare Catherine Mutema, mumwe wevechidiki akurudzira hurumende kuti iwanise vechidiki zvirongwa zvekuongororwa gomarara pachena.
Kuongororwa kwechirwere chegomarara kwakatikoshera isu sevasikana vechidiki nekuti tinokwanisa kuzivawo patimire maringe nezvekenza. Chirwere ichocho chikakurumidza kuonekwa matiri tinokwanisa kubatsirikana nguva iripo. Saka tinenge tichitoda kuti kana pane zvirongwa zvatinokwanisa kuitirwa nehurumende yedu kuti tikwanise kuongororwa kenza pachine nguva dai vawanikwawo vachatipawo vachatiitirawo izvozvo zvirongwa izvozvo pachena.
Sangano reCancer Association iro mumakore apfuura raitora mwedzi wagumi guru kuongorora chirwere chegomarara pachena, gore rino riri kubhadharisa mutero wedhora rimwe chete. Amai Junior Mavu, mukuru weCancer Association of Zimbabwe, vaudza Studio 7 kuti kunyange zvazvo vanhu vari kuuya kuzoongororwa huwandu hwevanhu hwaderera. Izvi zvinogona kuva zviri kukonzerwa nemutero uyu.
Saka October wegore rino tiri kukurudzira madzimai kuti auye kuzotariswa tichibhadharisa dhora. Attendance yevanhu vari kuuya asi tichitarisa nelast year gore rakapera yataita mahara, tiri kuona kuti manhamba egore rakapera anga akatiwandei, egore rino atidererei. Zvichida muripo wataakukumbira wedhora kana kuti flyer redu rinenge risina kukwanisa kuonekwa newakawanda. Saka tiri kuramba tichingokurudzira vanenge vanaro pasocial media kuti rambai muchitumidzira shamwari dzenyu, hama dzenyu kuti dzigobatsirikana mumwedzi weBreast Cancer Awareness.
Chirwere chegomarara chinorapika kana chichinge chakurumidzirwa kubatwa. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Patricia Mudadigwa.